zichi zapira apa zichi kunyangira mangwana zvitapanduka kushaya nokubatsira
baba rare musadaro vana venyu tiri kudibha isu
baba.